manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera ndira 9/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinokurudzirwa kugara kuba kana pasina zvekugara zvokufambira makesi anyazi chamunomazvipa makesi dzedu awaisa taitacherechedza kuti palasi makito zvirete makesi unomazvipa ari kudarika makesi ose gore rapera.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu makumi maviri nevaviri vafa nezuro chete. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari musungwa kusvika nemusi wemuvhuro apo dare richanzwa nyaya yake.
America ino ichatsigira zvinoitwa neUnited Nations chaizvo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achiinda kuna vaBiden vachaisawo vanhu vavo.
Nyanzvi muyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha opa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations runoshoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye chakabatawo vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 985. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pavanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe zvine makumi matanhatu kana kuti 19,660. Vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468. Kunyange hazvo zviri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba vakapfeka mamaski nguva dzose pamwe nekugara kure nakure vakawanda kumaruwa havasi kutevedzera kurudziro iyi. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena ashanyira dunhu rezvimba iro rine vanhu vatatu vafa svondo rino nechirwere cheCOVID-19 ndokuti panyaya inotevera.
Munzvimbo dzakafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamask uye vakaungana vachirova hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka mask ndiva Gerald Maziranhanga vepachaoma. VaMaziranhanga vachichirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
I think kuti vanhu vanenge vanongo vasiri kuzvitora serious ndofunga vanhu vanongoona izvi chirwere chinenge chinowanika kumatauni like zvaita cholera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuRafingora vapaida moyo rugeje vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere cheCOVID-19 neudzamo hwacho.
I think kuti vamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here handizivi. Handizivi ndofunga vamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rezvimba Dr. Terence Dandazi vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi vatongorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavagare kumba, ngavasafamba, ngavagare kudzimba dzavo nekupfeka mamaski ivovovo nekugeza maoko. But you will find that most of our cases vanhu vekuti ukazozeza isi yacho inonzwa kuti akamboenda kuHarare paKrishna kana public transport idzodzi dzihomaitwe dzidhiraivha nyaya yekuti hatidzi kwavanenge vari kwaanenge vachiita.
Uwandu wevanu warukubatwa nechirwere COVID-19 kumaruva, urukuramba uchikwira, izvo zvapakuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafame kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu rezvimba vaJohannes Kachikuli vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu rezvimba.
Tinokurudzirwa kugara mumba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa muno mazvimba, makesi zvedu avaviita. Taisacherekedza kuti palasi mandinoriteri makesi muno mazvimba ari kudarika makesi ose gore rapera. Ndoati madza ari kungomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu. Svondo rino chete papa tatakirwa nevanhu vatatu here chekorona vhairasi.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hope Chingono achapedza mamwe mazuva maviri ari muusungwa. Chingono amiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi achipomerwa mhosva yekuburitsa manyepo anonzi nehurumende anosvibisa zita rayo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Chingono uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunzi akanyora mashoko asiri echokwadi padande mutande rake reTwitter. Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Faith Nyamutowa vaudza dare kuti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter kuti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa muHarare svondo rapera, iye achiziva kuti mashoko aya asi echokwadi. Mashoko akaburitswa nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mazuva mashoma adarika anoti mwana uyu akanoongororwa nanachiremba mushure mekunge mapurisa apwanya mahwindo ekombi yevaiva nemwana uyu namai vake. Vakati mwana uyu haana kufa kana kukuvara, kunyange hazvo vhidhiyo yaitenderedzwa nevanhu paindaneti yaiti mwana uyu akafa. Chingono audza Studio 7 kuti ari kushungurudzwa nehurumende nekuti ari kuburitsa nyaya dzeuori.
Zvorakidza kuti hurumende haiteeri mutemo wayo, because mutemo wauri kushandisa hauexist, wakabviswa kudhara neconstitutional court ichinzi hauwirirane nebumbiro remutemo. Isusu takamira tichi as a journalist tichiexpose the corruption, havadi kuti tichiexpose the corruption. Izvezvi manesi haana zvekushandisa kuti vashande, saka kana tikataura izvozvo ndozvinovagumbura manje, because tinobva titaura kuti mari yanga ichifanira kushandiswa nemanesi nemadokta iri kubiwa ichinotenga mazimotikari maganyamuto anenge achifambiswa aya nemaminista. So kuti vandipanishe vanotitsvagira kuti mhosva twakapusa-pusa fanika ikakaka.
Muzvare Nyamutowa vati hurumende iri kupikisa kuti Chingono apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti Chingono anogona kunge aine chirwere checovid-19, vachiti kumugarisa mujeri kunoita kuti veruzhinji vachengetedzeke kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinotevera nhuna dzasvitswa kudare nerimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo, avo vati Chingono uyo akanga ari kusouth Africa akasangana nevanhu vaviri vaive nechirwere checovid-19 uye akatozviziva adzoka muZimbabwe. VaNkomo vati pakasungwa Chingono nezuro anga achitogara ari pake ega, sezvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nevanhu vane chirwere checovid-19 anofanira kumbozvisvasamura kuruzhinji kudzamara aongororwa kuti ane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Chingono ati mapurisa akamusunga kunyange hazvo akavaudza kuti akanga azvisvasamura kuruzhinji.
Mapurisa akauya nezuro kumba kwangu kuchipiti vachiti vauya kuzondisunga. Kubva ndaudza kuti ndanzi nachiremba wangu ndigare pamba ndisafambe ndiri muquarantine, because kuJohannesburg kwandandiri vanhu vairi vanga vari mumba mandaigara vakatesta positive. So musi weThursday chiremba wangu Dr. Nyasha Maboreke vakanditi ndigare muquarantine. Kana ndazoita any problem nehealth ndovafonera, kana pasina problem andaita nahealth vonditesta after 10 days.
zvichakadai mutongi wedare valanzi nenguve vati chingono anogara muimba yake ega ari kujeri uye atakurwe nemotokari isina vamwe vasungwa kuenda kujeri kuitira kuti asatapurire vashandi vekumajeri chirwere checovid-19 ndokunge aine chirwere ichi sezvo asati aongororwa nana chiremba vanguve vati chingono agodzoka kudare nemuvhuro sezvo magweta ake audza dare kuti haasi kutoda kuti aiswe parimand sezvo mhosva yaari kupomerwa isina kana gumbo rainomira naro vati nekuda kwenguva yanga yapera vanga vasisakwanise kunzwa zvikonzero kubva kumagweta ake sezvo matare ari kukurumidza kuvhara achitevedzera mirayo yekuvharwa kakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 rimwe remagweta achingono vapaida moyo saurombe vaudza studio 7 kuti havasi kufara nezvaturwa nedare kuti chingono aendeswe kujeri asati aongororwa nana chiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sangano reUnited Nations High Commission for Human Rights riri kushoropodza mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu. Sangano iri riri kukomekedza hurumende yeAmerica kuti iferefete zvakadzama zvakaitika. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muWashington DC apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuzeya nezvedanho reUnited Nations rokushoropodza zvakaitika muWashington DC, Richoto weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko makuru zvekare ari mashoko echokwadi chokuti zvino zvinotambudza chaizvo kuona kuti pane vamwe vanhu kunyanya vari muAmerica vana masimba makuru outongi kwenyika vakaita sapresident vanokwanisa kushandisa vanhu kuita zvavakaita kunopinda mumahofisi makuru eAmerica anorepresenta utongi huri pachena yatingati demokrasia vachinoputsa zvinhu vachinorwisana namapurisa zvangobvira pavakuru vanenge vachishandisa masimba avo kutumira vanhu kuti vaite zvakaipa zvatinoona izvo zvinowanza zvashorwa neAmerica pasi rose kuti kuna vatungamiriri venyika dzakawanda wanda vamwe vanogona kusanganisira veZimbabwe vanoshandisa vanhuwo zvavo vanenge vasinganyanyi kuziva nezvematongerwo enyika nezvemitemo kuti vainge vandoratidzira vainge vandokuvadza vanhu nokuputsa zvinhu. Saka mashoko makuru ataurwa neUnited Nations iwayo kuti aiwa hazvifaniri kunge zvinhu zvinhu zvinoonekwa kunyanya munyika yeAmerica yagara iriyo hombe panyaya dzeutongi huri pachena kwedemokrasi pasi rose. Zvekare iine izwi guru chaizvo pasi rose rokuti apa musaita zvakati, apa musaita zvakati. Nhasi vazoita izvozvo zvacho zvavanoti dzimwe nyika dzisaita nokudzishora dzimwe nyika.
Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights amai Michelle Bachelet vari kukurudzira izvo kuti zvose zvakaitika paCapitol Hill zviferefetwe zvakadzama. Munoona here America ichiita izvo?
Ndinoona America ichizviita chaizvo zvakasimba nokuti tikatarisa zviri kutoitwa izvozvi tinoona kuti kuna vanhu vakatosungwa. Tinoona kuti kuna vamwe vanhu vari muhurumende vanga varivo vaiva mumusangano wakakanganiswa uyo vatosechwa dzimba dzavo neFBI kuna ana Tennessee uko. Saka America ichasvika pamudzi chaipo panogona kusvika kuna President Trump iwo nokutaura kwatohwa vachiita kuti pavachaongorora nyaya iyi hapana wavanoti uyu haabatiki nokuti vaTrump ndo vakatumawo vanhu vavo. Saka noruzivo rwatinoita America ndizvo kunyange zvakaitika zviri zvinhu zvinoshoresa asi tinoona tokuziva kuti America haizombovanzirudzi kuferefeta kwayo pamwe chete nokusunga vanhu nokupomera vanhu mhosva kana vakaita saTrump chaizvo. Vanotozozviita vanozviita izvozvo pasina kusarudzo, pasina fevha kuti uyu mutungamiriri kana kuti iri chii. Ndo zvinozikamurwa America izvo kuti zvakaitika zvakaitika zvakashata asi zvichaongororwa vanhu vagosungwa, vanhu vagoenda kumajere, vanhu vagoripiswa zvinenge zviri pachena pasi rose tichizviona tichiverenga tichizvionawo ndo zvaitika izvozvi.
Munoona here America ichitora matanho pane zvakaitika apa? Takatarisa ukama hweAmerica mubazi reUnited Nations High Commission for Human Rights nesangano iri.
America ino icha chigira zvinodiwa United Nations saizvo kunyaya kuchinja kuri kuita masimba achienda kuna vaBiden vachaisawo vanhu vavo ku United Nations ikoko varenge vachizotsigirana United Nations hongu tinozviziva kuti muUnited Nations nyika hombe irimo inezwe hombe iAmerica asi handiyo yoga zvainoda nezvaisingadiwo zvimwe zvinokukwidzwa nedzimwe nyika hombe dzakaita seRussia dzakaita seBritain dzakaita seFrance dzakaita seChina saka zvido zvomusangano weUnited Nations zvisanganisira zvido zvesecurity council iri muUnited Nations nyika dzimwe hombe dzandataura idzodzidzi zvinenge zvichizoitwa pamwe chete rutsigiro rwaAmerica rwokuti kwaakuzochinjwa masimba mazuva mashoma ari kupfuura achienda kuna vaBiden vanga vachida kutovhiringwa kutora masimba iwavo nemhosva dzazoparwa saka America ichamira nenyika dzepasi rese kuferefeta nyaya iyi pamwe chete nokuteerera mazuva anobuda munyika dzakawanda wanda dziri muUnited Nations
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica Nari Choto with Studio 7. Yasuka nguwe kutiti mbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuCameroon yazivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisira mauto vakaurayiwa nezuro mushure mekurwiswa nechikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kwenyika iyi pari pamuganhu wayo neNigeria uye kurwiswa zvakare nevari kukurudzira kupatsanuka kwenyika iyi vachiita izvi vari kumawirira kweCameroon. Nyika dzepasi rose dziri kuita chipatapata kurwisa chirwere cheCovid-19 kuti chipere. Chirwere ichi chauraya vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere ane mazana maviri ezviuru kana kuti 88.2 miriyoni pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vachange vari kutaura nesu pamusoro pekuchengetedzwa kwemari panguva ino yeCovid-19.
Inini ndinoitwa Audrey Mupfumbu asi iye zvino vakawanda vakundiziya saGogo Chihelele.
Gogo Chihelele style rakabva kupi?
Zvitare kuti Gogo Chihelele ndakaona kuti since pandakatena 60 years ndachembera ende ndine vazukuru vangu vanoita 10 ndikaona kuti aiwa ndaGogo chaivo ende mutupo wangu ndiri mhofu saka ndakadecida kuti zvandiri mhofu ndiri chera ndadini kuchingozviti Gogo Chihelele.
Tinoona pari zvino mune mabasa amuri kubata muri kuita zvirongwa paYouTube zvakatanga seizvi?
Zvirongwa izvi zvakatanga nekuda kuti dei ndabatsira vanhu kutanga kuno kwegore ndakaresearcha ndikaona kuti vanhu maresolution avanotaura kutanga kwegore vanotaura zvekuda kuluza weight votaura zvekuda kusevha mari saka inini ndakaona kuti vana vari kugosevha mari zvikwereti vasina kubhadhara iko kuluza weight kwavanotaura nemadyiro avanoita ndikaona kuti vanhu vanoda kubatsirwa saka regai ndibatsire saka zvino ndichatanga nekumboendai kusevha mari then from there ndichangenda kuita yekuluza weight but nyee ndichingotaura anything chandichasangana nacho pandinenge ndichifamba ndichitaura nevanhu.
Panyaya iyoyi yekuchengetedza mari semadzimai zvii zvamunokurudzira pazvidzidzo izvi zvamuri kuisa?
Kuti ugone kuchengetedza mari pane zvimwe zvakawanda zvoda kuitwa. Chekutanga, dzidzira kubhadhara zvikwereti zvaunazvo nevanhu kuti vati vanhu vasagara vachinyunyuta newe. Kozoti ini ndiri munhu anorely steadily nebhaibheri. Bhaibheri rinoti blessed are those who give for they shall be given. Kupa kunoita kuti uwane. Ukaona uchipa unokomborerwawo nekuwana. Saka kuti ungone kusevha kunge uchipa Mwari ukublesa nekuwa na mari yacho. Asiwa na mari yacho, bika mumba uje ni vana wako chikafu jiri yeo. Ende chikafu tikamika, vanu gati didire kupakura chatino ngonjika. Noti kungoti unopakura oza za zipleti, wapenza chasara urash. Njeta ati mungari mchimu tenga mazi ngurusari na mangurusari, mari ichipera.
Asika mamuvano tipangua ino ye COVID-19 vajinji varutari sana neku omeru kwa taka nyanyo tarisa ku Zimbabwe. Jija mungata uroma wa mazima ya kati ya Parisi.
Life pa ino oma, you need to change your lifestyle. Kutine uo chinja uo chini, mararami lako. Kungu watu ku Zimbabwe, ma problems atino sangana na uo ano wandisa. Batina hundo na ungo taura kune vago, nukuti vane mayadi. Kutu nukwanisa kurima, rimao murio, even ukajika saza nekeo every day. Unatenya sweta healthy ya kweri right. Gati rimei, tujika uwe zunu za tenge tichirima. Zineta utichavu ide kubuda munga, tichino tenga shaka wandisa. Ende nekudaru, mariedu tinosefa. Saka, iwewe ukangome humble na kutaiwa. Nguwe neko viti, murumangu wakabuda basa, apana chiri kufamba. Ingori mamuri wako mgadeni, ojika neva na wako, kana iri variety, mungu na cha variety ima chance. Unofila like wajika nyama, we should try to live humble, kungo ojika zinu za toko kwa nisa, shisinga nduri.
Tombo tari sapadambu siku ya ilo rile COVID-19, kwa kamira fei kupenso venia kwa muri koko.
Chino chikuru chino niwa, chandoda kunyanyo taura, ngati geze ima woko, hai jini ndio I think ino nyanyo da kwa apply wa. Kugeza maoku, nekuona kuta useberi panduze na vanu, toki pa distance ya taka uzwa, kipa ni distance ya taka uzwa, topeka ma face mask yenu, ya jino kurukunzi kune Jackson Rakawia, I know kuti kurukuta uwa shaka wanda, jiri negative about it, that Jackson, ya jino ndimesha mariamu ya ndo tamba na yonesu, aka toribai wa Jackson racho, anaka na maside effects akaita. Saka nifungi kuti rine jarino ita. Kana richingera uya, ngati ritambirei.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya itashanje. Tunokutenda ye, amai Audrey Mupfumbu, avovano zikanwa nestare kuti gogo, chihelele, kungemanga mui nesu, panopa chirongwa chedu, chinotarisa, chinosangana ane vanu kazi mupenyu. Chirongwa ichi muno chifakuri rwaneni Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington.
Yashuka nguwe kuti tichipinda ya mchirungwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu muupenyu wavo.
Gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka rekubata nyanzvi ye mishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri Dr. Jerry Masarira vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica. Tinogamuchira ine mufaro Dr. Masarira.
No, zvangonaka. Iri ndiri naturopath Dr. Hindu, ndiri certified brain injury specialist, ndiri director or the founder we NPRO Health Institute. Tino dila na ma different clients vane zvirwere zvakasiyana siyana, but kazhinji tino contact to our website, www.nprohealthinstitute.com. NPRO is ENPRO, healthinstitute.com. Noted.
Dr. Masarira, tinonzwa muchitaura nyaya yekuti munoshanda nemishonga inenge yakarerekera kumishonga inganzi nevamwe yechivanhu. Mungatijekesera kuti mishonga rudzi yamunoshanda nayo.
Kana tichiti mishonga yechivanhu, dzimwe nguva tinoita picture isina kunaka nokuti takapendewa savanhu vasingafungi. And yet hakuna mishonga yomuhospitara inoshanda dzimwe nguva vasina kuzenganisa. Asi chiripo ndechekuti mishonga yose inoshandisiwa kazhinji sechivanhu savanhu tinoshandisa zvinhu zvirimwa nezvinhu zvinobuda muvhu tingati maminerals zvinoshandisiwa kuti mbiri ugone kuzvibatsira. Ndoda kumupai picture kuita kuti tive namaminerals akaita seiron mumbiri wedu anobetsera kuti tisaita problem yeanemia. Iron atigoni kudla nomuromo iron tinoiwana pamaplants anotora muvhu. Muchoro chino zvakaita sana spinach zvinotora iron muvhu, saka vanhu vanodya spinach yakawanda inobetsera iron kuti ive mumuviri. Saka zvirimwa zvose zvinotipa zvinobatsira mumuviri mavitamins atinoda maminerals anobetsera kuti mbiri yedu ive zvakanaka. Ndoti pachidimbu ndo picha dzatofanira kuva nadzo kuita kuti mbiri yedu irambe yakasimba. Tinofanira kudya zvinhu zvinobva muvhu.
Nerimwe nzira, Dr. Masarira, muri kuti here mishonga yamataura iyoyi inenge ichizowanikwa muzvipatara iri yakasiyana nemapiritsi nemajikiseni?
Kumahospitara hauwanikwi. Ndoda kuti muone picha, ndoda kuti muhwisise nyaya yedambudziko pariri. Hakuna chigwere chisingarapiki. Ndoda kudzokera mavara yekuti hamuna kuzwa zvakanaka. Hakuna chigwere chisingarapiki. Nokuti chigwere chipi nechipi, chigwere chipi nechipi chinoita mumunhu inzara yaitika yokurashikirwa namaminerals namavitamins.
Matimi mishonga iyi inokwanisa kurapa chero chirwere. Tiri kuona iye zvinezvi pasi rose rabatwa necovid-19. Mishonga inokwanisa here kushandiswa pakurapa chirwere ichi?
Chaizvo tisafunga kuti hazvirapiki. Kana ukashandisa masteam okufema aya, ukatora mashizha wofema, unokreya sistimu inopfuura nemhepo yokufema iya namalungs akati kiriya. Kana tadero machi, ndoda kuti muziva kuti chii chinonzi activated charcoal. Matsito anotengesewa kuhealth food shop, unogona kumaona zvako kuchemist dzimwe nguva. Ndoda kuti muziva kuti hakuna chigwere chisingarapiki. Kana watora activated charcoal, womwa kuseni, masikati namadekwana, ukaita about 7 days uchidero, azveche zvainoita ndekuti inopinda mumuviri yoenda pamacells. Zvainoita inosvika ichinokokota kana kutupara chero chunhu chiripo kunze kwenyama chete. Inobisa zvose zviri mumacells. Activated charcoal ine ngozi kudaiwa, haina maziso. Ikoko kusasiya chunhu ikoko ndokwatofanira kushandisa temporary yopara nyange covid ichibisa ichibisa panze. Activated charcoal nyange ukarumwa nenyoka, nyoka chacho ikakurova nyange warumwa neroma nzira, ukakurumidza kuimwa inobisa futi poison pamacells painoti chinofa macells first.
Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirwere cheCovid-19 choramba chichinetsa zvikuru, chichisiya vanhu 22 vafa nezuro. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muusungwa kusvika nyaya yake yanzwikwa mudare nemuvhuro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vopa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations riri kushoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.